unfortunate the writer ataona vanavaenda ku vanavapa tinoti high school kunyanga so tinenamo dzinongana kuita nhatu mucommunity yeHarare West two green white mango which is matidoda nekumadokero then the other one iri kuwat 41 kubluffview kwakandira kadzombe but iri Harare West constituency so zvinhu zvataita zvose vana vanga vachienda kutrip kunyanga ende kutrip uku itrip yekuti vana vadzidze vachirefresha vazivo nzvimbo dziri munyika mavo ende vabereki pavanotokusangaridze trip vanenge vaineandestendi yekuti vana varefreshe vakumabhuku vanenge vachita zuva nezuva.
Urongwa hupi hwamaita sevamiriri kubatsira mhuri dzawirwa netsaona idzi?
Taita urongwa hwekuti izvo MP Mamondo makanga akadzombe tikwanise kubata necommunity kutema zvine zvaitika zvi munharaunda medu. Pamangwana manheru festande tichaenda kunhamo dziri nhatu tichienda kuevery funeral matroda toenda kublasi toenda kumadokero then musi wemande tichazvisa zvakare kuchikoro chewat 15 itsotsinori secondary school naonarebwa hamauswa MP Warren Park.
Tiri kuona kuti tsaona iyi yakaitikira kunyanga maitawo heri urongwa hwekuti muende kunoona vana vatinga vanzi vari muchipatara kunyanga ikoko?
Urongwa hatina kuita hwuenda kunyanga kuchipatara vakaita nezvekuti izvo takwanisa kulaya vana variko vanova vatungamiri vemakanzuro veko kuti vafiste kuti vanhu vanokwanisa napo so tatine makanzuro edu ekunyanga nevamwe vemaresapi kuti vaende ikoko vatibatsire ndovakuti vafeedback vamwe vari kudistrasba vamwe havashiri muchipatara but tinaa zvakakozera tichiara zvakare.
Vana vechikoro kana vabereki kana vehedmaster vamataura navo vari kutsanangura here kuti chii chaivo chakakonzera tsaona iyi?
Vanhu vazhinji vachiri mushoko mukomatonga zvavachiri mushoko kudaro titati kuexplaina kunoti netei ndakare kuti hamuezi vana ivava vanga vatori nemwana wahedmaster so sometimes ukuti nguva yekunyari kumakai kuchema oexplaina maybe as time goes on takuzoenda panhamo maybe vanhu vachadini vatazotanga kudini kuzotanga kuexplaina what is happened zvichienderana nekuti tovane mumenyu yakwani achandiri kuusa ndekuti izvo tizivi rakabva pamota yaifamba iri patesi vakaruka kondro vakati bhazi rikapinduka kakaeki nguva dzakati wandei zvakonzera rufu ihoneti nekuvara kwevanhu.
Pane vamwewo vari kuchema vachitaura kuti dai paitwa mitemo inorambidza mabhazi echikora yekuti anga achifamba usiku, imiwo sevanhu vanobata nyaya dzemitemo munotiwo nenyaya iyoyo?
Yekuti mabhazi echikoro ekumatrip akanga masikati atine mitemo ndo kusapota rizeni yekuti ananyaya yekuti atisina marodzi akanyatso kunaka muno muzimbabwe nyaya yemarodzi edu aya kuchengetedza vana atine matrip ose akaita masikati obva atozivo kuti matrip ese ebhazi rechikoro rinofamba na 6 am kusvikana 6 pm izvi zvakanaka chose. Chechipiri zvakare ifopatakata trip vabereki zvakare ngava vabvikana kuti bhazi rechikoro iri ibhazi riri mucondisheni here.